muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Monday, April 5th, 2021. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mshanganyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic.
Tonight on Live Talk, we are talking about the COVID-19 pandemic and the Easter holiday.
And according to the Minister of Health, 36,923 people have contracted COVID-19 since March last year. And 34,748 have recovered, which is good news. The Minister of Health also says there is some bad news, with 1,525 having succumbed to the disease. Almost 6,000 people got their first shots of COVID-19 vaccine yesterday, bringing the accumulated total to 117,287. And there are 21,600 people who have received their second jab of the COVID-19 vaccine.
At the same time, millions of Zimbabweans are on Easter holiday, which ends today. There were tough restrictions during the holiday amid fears of a new wave of COVID-19. Ibambe Rwanda balamtanje ukange COVID-19 bese siba lokunye ke okutsheneyo esikhuluma ngakho okunjengokwenzakala kobulawayo okwenzakala eHarare lezinye indawo ezitsheneyo sinenhlanhla ngoba lamhlanje silo ezathisa sibanda khona ngale kobulawayo uzabe siphakulela sibili okunye okwenzakala khona ngale kobulawayo. So siyabona nje ukuthi abantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 lokho inani labo likhuphuka. Siyabona ukuthi cumulative figure kumbe sithi labo asebehlatshwe okokuqala sibe ngabantu abangani bafika ku 117,287. Bese sithi labo asebehlatshwe okwesibili bafika 21,600. So siyabona ukuthi ke kungani bajobajoba. Kuzobuya ke ngesikhathi se-COVID-19 kunamanje siyakwazi ukuthi ke okuhluphayo abantu bakuholiday ye-Easter, kodwa ke kunjalo kukhanya ngazani kukhona okusinda uZulu. So kunjalo ke Marvelous.
Aiwa, kuna wa shango pa kupinda mchirongwa, tinoti happy Easter Monday, msua nasi April 5. Inendiri kutete nyurandiri muno mu Washington DC, pa msoro pedenda re COVID-19, iro bazi rezo utano, rukutaura iro kutiparijino, pane vanhu wawani kwa yewa chibatuwa nechirwere iche COVID-19, onoshika 36,923 kubira pachaka tanga, muna March gorera pera. Kuzoya shakare vanhu vakabata denda iri vakarikunda vari pa 34,748. Uyezve tinoona baziro rinotaura iro kuti vanhu vabaiwa nomba yeCOVID-19 parizvino. Vachitora vanhu vese vakavabatanidza pamwe chete vari kusvika pa 111,287. Kuzoya zvakare avo vabaiwa ivo nhomba yavo yechipisi sezvo nhomba dzinouya dziri mbiri vasvika ivo pa 21,600. Saka ndozvimwe zvatichange tichitarisa zvakare kuti vanhu vari kuitei pazororo rino reEaster, apo takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachiisa ivo mitemo yekuti vanhu vasawanikwe vachiungana vakawanda, uyezve kuti vana vari muzvikoro kumaboarding vasawanikwe vachibva vachienda kudzimba dzavo, vaberekiwo vachinzi vasaende kunoona vana vavo. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kukurukura, uyezve tichida kunzwa kuti ko vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa vari kuzvifambisa sei. Taisa rombora kanaka tine mutori wedu wenhau Ezra Chisa Sibanda aripo iye zvinezvi ari kutotiratidza zviri kuitika. Gibbs.
Yes, ilaumavo Ezra Chisa Sibanda in Bulawayo, where he is actually at a market downtown Bulawayo, where there are a lot of vendors who are actually not celebrating Easter per se, but are actually eking out a living, because they are saying every day they should be on the streets. So I think Ezra can hear us now. Ezra Chisa, how are you, sir?
All right, how are you, Kips? How are you, my brother?
I'm okay. Happy Easter.
Happy Easter to you, too. Thank you very much. Around Bulawayo and most cities in Zimbabwe, a lot of people not celebrating Easter because of hardship. There was a lockdown because of the COVID-19. So many people decided to continue working when the lockdown was lifted. So it was a rush of people coming here. As you can see, most of them They actually are trying to sell their wares. Look at this whole street, Fifth Avenue in Bulawayo. It goes about 6 feet. They have people selling different things, but selling almost the same thing. Vegetables, potatoes, you name it. And trying to earn a living. They are saying, yes, it is the holiday. It's for families. But how can I survive without eating anything? How can I survive when my children are suffering? So they come to the streets. A day, some of them, they make an average of about $1.50 to $2 if they are lucky. They are selling most of things at 20 pound. But as you can see, this gentleman here, this is the pawn he sold. This is, I'll show us the money. Yes. Yes. What are you doing here, Taban? Tabana says he doesn't steal, so he's working for his family, so he comes here to try selling any living. Before going to the other grandmother who is here, there's a lady who is selling and he's got a customer now, as you can see. Sisi, Marbuteng is a cheaper. There's a bit noisy because the market is about to close.
How big is her family? Muriyawo yakakura sei. Uye zve vari kuzvigona sei zuva nezuva. Vanoda mari yakawanda sei kuti vararame zvakanaka.
Ini ndine vana 6.
Munoda mari yakawanda sei kuti murarame.
Ndoda kuwana mari yekuvadzidzisa nemari yekuti neno ndikwanise kuhodha musika wangu uonekere.
Thank you, there, Ezra. Gibbs.
So what is Ezra? Umama konapo wakaza nukutengisa njalo. Ngai tengisa uzuza malini ngela mu koko konapo. Okuluma la yena lo.
Okay, yes, mwone go koko na pana. Koko, suguma na koko. Koko.
Baba.
Kela wena, you know English.
Me?
You can speak English, isn't it?
I can sometimes, but why I'm Brugaya.
What's your name, Koko?
My name is Lobes Nyanji.
Yeah, here selling the market. Yeah, tell us more about your business.
My business is to go and borrow the items there, come and sit down. I borrow ATM to come and sell you.
Okay, so Uchengsan is land.
I mean, I think I'm a free, I'm a How can you have an Easter yet you are starving? In the stomach there is nothing.
How much do you make per day if you're like?
You're not much, $2-3.
And then what do you buy with that $2-3? So when are you complaining that as an old woman, lost your husband. Tell us more. What happened?
After that.
What happened? What happened to your husband?
My husband was sick. Was brought up by some, I don't know what kind of a sickness. Was in the 31 years, never suffered. What kind of sickness? I just went to the hospital.
So that is when I tell about the Bangu getting a chess in my car. We need to put down a lot of this. Don't
put him and he's so bad.
When's one? I'm a person. I'm a person.
I'm a person.
Amafosana nangai kutanya umuntu njengoko kuvalwe. Bakusela police ha halwayo. Amafosana kuthi dabangenzeka zona. It's strange. Babuya la dramatic things lapha. Uthi into ubakela kathi sima nangawa bengithini. Abantu bangalapho.
Okay, let me explain to Marvelous here. Marvelous ugogo lost her husband some years ago, over 25 years ago. She's not receiving any pension. She's not receiving any social care. He is trying to sell here. What happens? The police officer, the municipality, and the ZRP, they come here chasing around, taking all her vegetables. She fell sometime last week and is injured. Currently, she's hungry. She makes about $3 when she's lucky per day. She sells also 8 times, number 20 pounds. Now, put your bread, so this is what she's eating. This is her meal. Why you want to social care? You fought for this country.
I fought for this, but I'm losing it. I won't lose it, but I'm getting nothing. Let's say the labor now, but we don't hope. But I have a smidge of hope on our hands.
Okay, has got no support to me, the marvelous. The police officers and most part of the ask for it, right?
Yeah, but I don't see this very anti-positive. Catch my caller, Madin.
Rosinati, as I told you, lost your husband, but he's struggling, doesn't get any help. So when he tried to sell, the police officers and the municipality, they take everything. She sells 8 times, she sells vegetables, and what she's saying is that she needs help, urgent help. She's not well, she wants to order like other people here and try and sell many things. But now, what she ordered is just for $5. So whenever she does well, she'll get around $3 or $2 a day. But the problem is when these people who are corrupt, the police officers and the monster, they come in here, they demand a bribe. What she does, she doesn't have the money. So she has to surrender all her vegetables just so that she doesn't get prosecuted. When she surrenders that,
they will go. And then again tomorrow they come for the second time because these police officers appear to be poor. They don't have money. So she's appealing for people to help order so many things. And they'll be taking her stuff and selling a few in case they take it away, but she still remains with something.
Mm-hmm. Yes, just I actually talked to the municipal, that is Bulawayo Council, which said that they are going to investigate some of the people that are said to be receiving bribes. So at the end of the day, the council is actually committing itself to that. So we see that the grandmother is actually eating some bread there. So what is the last word, Chisa? The last word, Yaki?
Tshela abantu bakulaleli bakubukela.
Khathesi.
Yebo.
Ngizabantu bona studio service. Mina nje bona ngakhala lo ngabantu lapha inqeme ngabantu ngidanti nabe sithi ngwe MDC.
Bathi ngwe MDC.
Mina vele phela abantu bale bazondela khona kuba manje nambathela ngisithi mina lathi uthulo umfana omncane uzangena. Uthi lathi ufuna ukutshintsha impilo yethu lathi sasincedisa sigokokwa. Kwathi kwaba yigreatest hope.
So what uthi nebantu?
Mina abantu mina ngakhesi. Heba mpatisa shu. Mantele umuntu lophezulu. Owe wamathambo nyazigulela umuntu ukhwentela. Lokurapa ngisele la ngine mithi njalo abalemali. Laba abalemali abasponsor la ngithola amadona. Kwenzeka ukuthi lami bambona impilo yami sitshintshile. Ngithole lami ozanginika imali yokuthi ngihambe mfume ngenyanga abazulu labendengisa lapho. Bangihambele enyanga bayembhathelani i-track ngisela laphana ngothi.
Chero chikarisa vana zvatingaita zvinani hedu kuti tiurawo necovid panotiurayiwe nezvaro vana havana chekudya isu hatina chinhu mari dziri kutinetsa hatisikuwana kana 100
pari zvino mhuri yenyu yakakura sei uyezve munoda rubatsiro rwakadii kune vamwewo vakateerera pari zvino
ini mhuri yangu ndine vana vatatu vari kuenda kuchikoro saka mafizi chizvese because vana baba vari kushanda havana nemari yavari kupiwa vari kuhoreswa mabhondi mabhondi acho asi kukwanisa kuti abhadhare vana mafizi kana kuti abhadhare zvimwe zvese zvinodiwa mari yatinotoshandisai mari ineyo yabva pamusika ndiyo mari yakatotikoshera
saka munenge muchida mari yakawanda sei toti pane vamwe vakateerera vangada kukubatsirai kuti mubatsirike kuendesa vana kuchikoro
mari tinoda yakatonyanya kuwanda nokuti pamazuva tatakagara elockdown takaita zvikwereti zvakawanda sei taifunga kuti tichatengesa tingokwereta mastafu avanhu tingokwereta mastafu avanhu zvinhu zvisiri kutengwa saka iye zvino takatouraya mari zvekutoda mari yakatowanda zvokuti
kotombotarisa nhomba yecovid-19 muri kuziva nezvayo here uyezve munoziva kuti iri kubayiwa kupi
mari yandinotarisira kuti ndikapiwa ingandiitira zvakanaka
ehe ko nhomba yecovid-19 muri kuzwa here
tindikawana 1000 usa inenge iri nani ndinombokwanisa kukavha ndikahodha nestafu yangu iwande because iyenu handisina kana nestafu
Kopanya ye nomba ye COVID-19 muri kuzvifambisa sei muri kuziva here kwairi kubaiwa?
Mutani ane kuva hurwa zvakanaka.
Yeah, hanzi ye COVID-19 muri kuzvifambisa sei tizvi muri COVID-19.
Ah, COVID hakuna. Isi kupano patiri hatisati takamboona kana mwana akaurayiwa ne COVID. Chingati uraya vanhu izhara. COVID hatisati takaiona izvi.
Kwa kuru kubaiwa nomba ye kudzivirira iko kwawanikwe vachibata COVID
vaccine ai vaccine inobaiwa unorwara izvo hatirwari unobaiwa zvakaoma kana usingarwari because hauzviti nechipri uchibaibvei asi kana ukarwara ndopa unobaiwa jackson
asi nomba zvendei kuti musazorwara kwete kuti mumirire kuti marwara
hanzi ndokuti musarware
ndokuti tisarware
aiwa
aisagara hapana hatirware
okaaaaaiwa matengesa
nokuti COVID yese tachingori pamusika achitengesa
matengesa zvemari izuva ranhasi
nhasi handina mari yandambotengesa ndaona 15 yusa chaiyo ndakonawo kana ndichaye maclabhu nditengere nevana chikafu nokuti mari shomasa
maclabhu aya mune muchiita ndaapi tiudzeiwo nezvemaclabhu aya
teti tichaya kana tatengesa tinochayawo ma20 yusa topa munhu wozopiwavo kuti ukwanise kuhodha nokubhadhara zvimwe zvakaita apo nepapo zvino nhasi kwakusina kana mari
aiwa pakanaka chaizvo saka munoona remangwana rakamira sei
remangwana rakamira sei
ramangwana tinotarisira kuti zvichaita zviri nani kana dai tatakwanisa kumuka tine zvisitaku zvakati nokuti mangwana haisi holiday vanhu vazhinji vachapinda mutaundi
kodai hurumende yakateerera pari zvino ndezvipi zvamaida kuti vanzwe zvichemo zvenyu
zvamunotiiahurumende yakateera pari nokuti chii hurumende kana akateera pari
hurumende dei yatibatsirawo sesivemusika nokuti pacovid paya ndopatakangogara tadonha tikadonha zvachose nanhasi kuti tisimuke zviri kurema
aiwa handizvozvo tinotenda chaizvo uyezve mune neeaster yakanaka saka muchapedza nguva iyi ipapo
taakutovhara izvozvi ndadomiswa nemuchiri kutaura neni taakutovhara tatononoka
aiwa tipei mazwi enyu ekupedzisira
ina hapana hangu zvandinogona kuti nditaure asi ndingotauri zvakaoma zvisingaiti zvinoti kuomerawo nesu mavhenda zvoti vemabasa zviri kuratidza zvinhu zvakaomera vanhu hapana chakambonyororera
The lady was luckiest today amongst all of them.
Yeah.
She's one made $15. Others are averaging $1 to $7.
And per month?
That's all because somebody came and bought a peg of potatoes, which was $10. She was lucky, and most of them didn't make any money.
No, okay. Per month, how much does she make roughly per month? Do you know?
Per month, on a good month, they make about $45, some $70, some $30, depending how lucky they are. As you can see, the lady here is still sitting here, but she's trying to talk, but she hasn't sold anything. Others already dismissed it, but she wants to remain here, thinking there'll be last customers coming here in the evening to buy something. Kunzima mama, kula bantu
okusitekisanje okwenzakalayo nxa kulomunye futhi eduze khonapho tshisa umlethi esibili kumbe bebabili kwezesizwe esibili abantu ukuthi bathini sifane baziqumbi ngale kumbe kusemkambo kumbe ngaphinye khuluma la
kubabaudoda ubani wedimbari
sanibonani baba
konke
konke siyakhuluma vele siyakwanisa ukukhuluma konke emhlobo yonkeaiinto kukuthi lathi sidle ebulawayo lapho sithengisa konke sikuthengisayo ivile lata ndimona singodo soso wamapenda sidinga umsenzi iwomile ebulawayo lapha yisavuki nendawo ekuseni every time siyacutshaniswa la ekuseni kuphosa kwayenze ingozi futhi ngesithi kanse wakuqesanisa nabantu into sesiyicelayo ukuthi sibe abantu sisebenze sonke tatinokumbira chaizvo zvikurusa ndenomuchindoona nakadai ndiri mumapenda ndinopenda basa rinoita basa womabasa akanaka
Tinana mama wedu ari kutengesa masiriti momo. Tatinoto kumbira nechoti siti kanzo nezvo. Ishane nezvo zvakanaka. Mangwana kuseni wana nhasi anaye. Papota paita noise pana kumasiti kanzo vachibanyaisa vanhu street. But it's not good. Hatisi pariro. Hatishandei zvakanaka nesu. Tese tiri vanhu. Sinja tukumbira oka. Ndechekuti kanzuro yacho nesu isumudzirawo. Nesu isu tatisipo. Kanzuro yacho inowana vanhu kupi. Ndepane nyaya ipapo. Pakamira vanhu vese ava iyo kanzuro yacho inoita nezvei. Ndakatira nesu tiri vanhu. Tatokumbira tiraramei pamwe chete. Baba wacho.
I'm not going to be able to do this.
Baba komana ari kushandira ma $5 yes unemwote kuti umuone
kuti
which and Maria iri whatsa kuti umupo mwaneka zvino rwadza and zvino yeah it's not good it's not good atera reme kuti kese tiri ma Zimbabwe tisimukira u
eh
oko takapiwa kuti tishande handi asi kushanda aka tinokwanisa kuti tiende mberi but zviri oko zvakutourawa nekuti nemumhaisirana kuti kuita nevanhu
Hello, Ezra, we are listening.
I think it's very much. This was in down on 2 liters, a drink. And out of that, 2 liters, do it a favor. 2 liters, just imagine. A man like me, just buy 1 2 liter. Abava Anamariko Kumba Wada Huma, Mai Wada Huma, Abarakun, the Rich Koro. Aripatko Namata.
That was the Rich Koro.
Bana of Tukumbira. No, Mani Rejos. You see, that is that. Tukumbira, which is it? 2 liters, sure, but I got a new sure. You can go 2 liters. Oh, maybe a man away.
Matema wachabati wangu chauti zingire mwane chikoro. Upenyu waka uloma wako mana. Atila na metesi.
Thank you. Thank you. Yes. Nga ulo mwenye chisa uti wa mwenye. Sizo kuna puya sizo wakuti. Ye, usisa uwanzani. Network ya kigati. Inga nsikunde gile. Network ya kemablas. So there you are. He is that in market. He's coming back shortly. So there are so many people that are talking different things. And we know the situation is quite bad. So, you know, some people are saying they can hardly buy anything. You heard this gentleman, I think Chuma, he was saying that he's supposed to buy a 2-liter bottle of some drink, you know. But he says it's not that, you know. Yeah, there is a Chisa. So, Chisa, we are going to go to much. Yeah, I just so in
Gibbs, just to answer, there's a question here from Teresa Dambuas. Where is she? No, Teresa, this is in Bulawayo. Ezra, can just reinforce again where in Bulawayo he is, just in case there are some people that want to help and they can be in touch with him.
Yeah, okay. Yes, so just a good to see you, Babuti, all I could
have a million bad. In general, to
Kumara,
Laeg, so what's the business mean, John?
I'm to be passing
out. What's the marine?
I will which is stuff now. I say, how do you stay when I think I'm going to my
10 years or 15 years?
My name is the whole area of that
business. Now, to the Kumkuma, I couldn't help.
Yeah, Coco, Unjan Coco.
Gene uko ngo ma 7 usha ayimali ngeke nami
nqa kule mali usuku ongathi nqa kule mali uyabuchaya imali
nqa kule staff kuhle kude kuthengwa yathengisa nqa u 10 15 langeni
so kuya kuphilisa kuhle konoko
konoko ukuthi ungalali ungadanga kodwa sonke engakuphilisa kangako
ule mule nganani koko imuli yakho inganani ye imuli yakho inganani ye so manje kuyaphileka yini gogo kuyaphileka
bazuka koko uncane ukuthi baphile kodwa awusiwo njengakudala hayi
ye khuluma la ichiza khonapho khuluma la ugogo sibe
manje kathesa usuka mnyama uyathatha isikhathi bani asozoba ngihlala ngani
cha emagwegwenoti
magwegwenoti uzihamba ngani
ngebhasi
hey, uthatha isikhathi bani
kathesa isikhathi
okay, I'm going to go to the house. I'm going to go
to
the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. She also sells the tomatoes. Today she made about $7. On a good day, she makes about $10. $10. So she comes 2-3 times a week to try and come and earn a living. It's got about 4 grandchildren and 4 children. All of them are not working, but they've completed school. They are literally sick, and some of them are doing the so-called peace jobs.
Marvelous.
Saka, pani wamo irevari po ipapu wanogo na shona timbons wa shakati. Apo chuku
utawraisu. Jamchwa, karikatawra na puti. When I'm going to put it, Aru tenga za manyu sepeba puti, pati skate kuchawa.
Ate uzishozo, wa mwano chikawa, hapo tukunzu wako vakune, vanaita mabasa hiku tenge za mumi kwa kwa Bulawayo. Tine mtoro weduwe na u Ezra chinoza kibanda, ariko iko koku Bulawayo, akwanisa yeku nga chibuda, chino wana kutivano, watu chitwambisa seipa nguwa ino, yezu rurure, ista tukunzu wako jinji, varu kuchema chema vachisi, chanyanyo ito utivabude, inye ye kutivada kutuaga mari, ye kutivana vazukiri kushikoro. Tanzo wangu baba wangu wa kutuora hivu kutivaru kutotenga lita red drink. Asi drinki ichange ili kunuiwa neva anachete le chikoro kwete hivu ni mzimai wavo. Taka chukwe ndi rambeli sitari sajuruku itika parishino.
Kumewa chisa.
Unja ndo mtu mazi ya kule sarato. Kwa nungu wani mzula.
Anamu super.
Super. Wenza nambilo nsuka.
Anye sarama kismo.
Ama pisho bila wakui.
Ah, you can offload this motor. Tell for one
man. The two in offload the motor. The motor trailing.
I'm telling you, I've got Mama Panach.
How do you money?
Ah, which is my brother, I'm fixed. You know, my customer.
So, what a good thing. No, 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 no.
Yeah, I have to give it to us. When you tattoo wooden, not when I was cut up, that tattoo wooden was
right.
Ah, in Molikona, Patti,
wena wako imuli lieneli sahini kupila hakuna kukutole zesirati
ae vena kuna nchua rai chila katuga hakuna vena ukuma yuko mkuma vena kuna nchua rai chila
so uya kia so utangani sanjani mai
ae vena kwa tele stress nukuna ukuma hako vena ae mwono sture tu na vera mkulu kuma hako mkumi yaweza kuma heta ngera tuwa openi zwendani
kota kutala kutala wawo 7 zumse wazo ngono pe wawo 7 zani kutala
alaan 7 zako yishi wawo kutala kati yasi valu yasi valu
so maa wato 7 zani game za wawo
aa inko wacha wama jena kona lo kusogu yi Wacha mama ikona loku. Yuko sagi yuko kona loku.
Mbuzima baba. So mbona ngani po kwa tina ngani ukutupeka loku.
Njani?
Ukutupeka loku kwa tina ngani.
Ano kusafunu uchacha upele ngenere loku. Tinamazi bapa sila kwa nisasoto. So kuna enu. Skoka enu.
Aha. Marvelous.
Mbukumuni.
Vanavenyu wangani, muri yaka kura sei.
Vanaru kenda uchikoro ndine ari fomu 3, ne ari grade 3, ndio vari kuenda kuchikora. Asi vangu vose ai vasumuka hangu andira mbendi ne mzukuru. Uchindo wanda kadai ndakaroorerwa hangu. Asi mugara uchinesa ne mkwasha kundodo mari. Asi zakanaka. Vanoto funzo kuti mkwasha kwa baba wako vakaita sei. Saka,
Icho kwa disaka apa munoona remangwana rakamira sei tichiona kuti iseno pera nayo.
Kwakaoma tisingaziye kuti gore rinodarangana tichinungura kuti corona iyi tiperei. Neso tichiita sei tishande vakomana. Nekuti zvinezvi mashandiro atiri kuita aka akaoma. Akaoma nekuti kugara kwataiziva kare da kuti taure chokwadi. Mwana wechikora ari grade 3. I want a textbook. Mwana ari kusekondari. I want a textbook. Chinonzi inini mubereki ndibetsero chinoenda mberi ka chinoonekwawo mberi vati kuti ndotangira ku textbook ndabva ku textbook ndaenda ku accessbook ndaenda ku pencil ndaenda ku exam fee ndaenda kunobhadhara zvese zvinodiwa kuchikoro sanitizer zvese mubereki aiwa chikoro chacho zviri nani chimbovharwa chonyatsovhurwa zvarongeka nekuti chivabereki tichema nesamatoya tawanda kudai masiri kudai. Ndeiwana kuti mwana anochema izvozvo mukona tiudiita iyi iyoyi ndeyevana iyi aimwe nemukadzi iyi hatirari akamwimwa
imwaaiwaata
chokwadi
panyaya yenhomba
anorwadza aiwa imbopa taurei gavhumendi gavhumendi ngaitionawo zviku tinotambuisa nguva inyoka weare suffering zimbabweans suffering zvinorwadza endoroziwaka saka izvozvi mungona dhiringi iri ndatenga iyi mutengo wako watatenga nawo
ndokutotaurirarakachinzi
$3 ndasosvika pakunogeseta kuti ndiwari ne $2 50 asi iro kasvika kumwe nzvimbo pazvinotengwa chaiko hatifanira kusvika ikoko ichinje $1 chakuti
chiiofa
tikungovurahwo kutashanda mari yatashanda uyagandiwa matiurayawo ukumauya futi matiurayawo saka izvozvi tasemwe kuti the government iri kuitire chimunhu korona yose iyi kupera kwayakaita ka kutaura chokwadi chaiko hakuna zvinhu zvakanzi takatenga takapiwa nevanhu nemadhona akatipavo kwoiyo government yatitirei isusu vari kudzingirisa mastreet iyo yatidzingiriaitiipana
dai hurumende yakateerera pari zvino maiti chii.
Aiwa inzwaika apa tikutaura kuti izvozvi chikoro chakavhurwa ka kana gavhumendi ichigonawo kungaitiitire zvinhu zvechikoro zvevana zvakarongeka yotaura kuti mubereki bhadhara mari yako yefisi sesiti kanzei rinoda mari yayo yekushandisa mvura mvura tiri kugeza hatisi kuramba tikuiwana tichigeza tichibhadhara mabhills edu votobva kuvonerawo futi mangwana kuti aiwa mabhills ako atikwirei mboya kuno kumaofisi toenda kutitaura nawo zvinhu zvakaoma tichibhadhara zvishoma nechishoma asi gavhumendi haitauri tinongopiwa chidhindo inondotenga mabhuku
aiwa mashoko makukutu chaizvo ko panyaya
ndatiuraya zvikuru zvikuraya taurayiwa taurayiwa tautaura chokwadi yezvinozvi taura so
ukugara kudini
ndogara mubarangreen BG Barangreen uko ndokwa ndogara pamwana wangu aimufunda pamondrosi pamondrosi apa ndopamufunda mwana wangu mwana wangu umwe mudiki uyu arifunda pabarangreen
norwajackson
yevaccini ka kutaura chokwadi inini kutora mukundoona nini mubereki ndiri panapa ndakatoibayiwavo kuti ndipinde mustreet ndakabayiwa izvozvo mukundoona ndiri ndakatobayiwa asi vana handisandabayisa ndikungotya kuti vana ndifira ndakafa ndirini vana ndakaudza ndakaa ndafa hai zvavhara
ndaonaakana
imwe auya aiwa haichabvumi
haichadiaiwa
haichadi ndakabatiwa bayiwa aika haichadi babai babai guys babai
jekiseni inobayiwa kairi kuti ishande
aiwa iri kushanda aiwa kana handirwari
aiwa
ndakabayiwa baba ndakatobayiwa ndakatobayiwa 2 times ndakatobayiwa ndakabayiwa live now kana uchida kuona mapepers ndokurakidzai ndakabayiwa zvakanakanaka mushe bhatizva zvandakutotya manje ka kuti kana vakuenda kunhamba 3 haichaziva uchadakurwara ina ndirwarei kurwara chako handiuzandorwara nei asi anambo korona yekutanga yeyekutanga yainzi munhu yekutanga Nakapinda mtaundi mna mchihoda nchienda kumpa, mchihoda nchienda kumpa. Asa nofirandaru wala, andao mpipaka na chuhere kubana. Asa uzake nakabayiru wachia, nipo mbochi zini.
Mangapa yu kutu?
Nakapawa kuyubiechi. Nani
wazi yu?
Wazi yu? Senu saka, sisi mi makabayi wa madii kutimuripe, bayi wa kutimugareme semuri sefu. Kutimuripe.
Madii kutu ya nao kutuwa ya?
Kwa nane ne mzumai.
Angaza akabayi wakawa na msara nani. Kaza reit. Kaza rasi na ubayi wa. Taka pati ya seka. Kwa mkazi wanano wafa. Wano msara mbisa. Wasara sina mchengeti. Kwenda kazo ye. Ndanda kafa. Antuku ziba kuti nchafa ere. Kwa mkazi wakama jekse ene mepo kaya. Atungo bayi wa. Surungo bakunza kwenyika. Mkazi nakabura msara. Katusa bayi waka. Ungo bayi waka. No bayi na msa kwako. Wana ni wani tako atete wangu, wano shikita wana. Atete wangu wano kira wabayi wakata wana jambayi.
Mkasa kapata ni kufi, nusu itasi. Mara mpa.
Ana, aposita iwa. Aposita iwa. Akadea kamo wana kafakari.
Ah. No, kulungi na chibu. Okay, thank you very much. Okay.
Yes, so
I think this guy made our Easter today, really.
Yes, so it's good that Chiza, you are talking to many people there, and now we are going to talk to another village. It's quite a social village. So
I I want to say, Mnuzana, it's not
close.
So humble. All right. Rabbi, what's about? I'm going to say humble. What's up? 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 I don't know who is going to choose.
While you are looking, you can tell us the outlook of the whole situation there in Bulawayo and Chisa about Easter and how people are doing.
Like we said before, at the moment, they are vaccinating the elderly people. Most of the clinics in Bulawayo and Kuluban and all that, I went there, some queues of elderly people coming there for vaccination. But the people, as we heard from them, they don't care about this Easter holiday. They say it means nothing to them. So this is why they're in the streets here selling. Even when I went to the western suburbs, there are people that don't care. There were no churches. A few people went to the churches. But everyone else, it's not the Easter holidays, which you remember long back ago. People didn't travel to homes. They were advised not to travel. So it looks like they follow the guidelines. But if you come into the Zuko buses, they are packed with people, so there's no social distancing at all. And a lot of people are saying they don't care about COVID because they are as good as dead. So most of them say they won't take the vaccine. We wait when the government set out another COVID vaccination where they will cater for the younger ones. We'll see whether people react. But at the moment, only the elderly people went in to take the vaccine because they encouraged. They are actually adverts running on radios and TV to say all the elderly people should go for vaccination. Some of them decide to hide. The young ones are saying they are not going to treat. As you heard them say, they don't want to die. They know that they will die in 3 to 6 months' time.
So, you seem to see me like this challenge. You see what you're going to do with the world. You see what
Lapho kwamanje abantu bathe Easter bayisebenzi weekend Easter bazahlalela bona bazenzela abafunayo ukuthi the streets are full, people are driving around, but at the moment nobody cares. People are saying they cannot starve at home, they've got no money, they've got no food, therefore they'll come to the street to sell. They were locked down for a very long time, meaning that they've got they owe a lot of people money. Because no one cared for them, there was no social care, they were receiving no money, got a marriage, genai, dube. So on the but we don't go to Belgium, the Bazi Tengsele, Bazi Tengsele, Abafunayo. So we have a vaccine. About Tala, Abani, the Rosa Matron, the Sam Bile, we have vaccinated, Tatola, but Abani, Bayana, Batibona, Indore, Ababulana, Bayes, Uti, China, Bifunu, Bulana, Mazu, Bafun, Bafun, China, Ugutibabon, and Yama, Kidipix.
So have I charged vaccines? Also, do I charge?
Yeah, marvelous.
Aiwa apo tiri kunzwa mutori wedwe nawo ari kubulawaya achitaura iyo mamiriro akaita zvinhu muguta irori tanzwa vanhu vanga vari kutaura pfungwa dzavo pamusoro penhomba yecovid-19 kazwa vamwe baba vabva kutaura vachitauravo kuti ivo vakabayiwa nhomba iyi asi vanga vari kutyira mhuri yavo asi vana mazvikokota ezveutano vanoti zvakakosha kuti kana mumwe womumhuri abayiwa mhuri yese ibayiwe kuitira kuti vanhu vawane iye yavanoti herd immunity inozoita kuti kana wabatwa nechirwere ichi masoja ari mumiri mako awanikwe achirwisa denda iri recovid-19 saka ndozvimwe zvatanga tiri kuziya pamusoro pezvazvo titarisawo zvakare mabasa ari kubatana nevamwe vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa takanzwa vasimeo wadzai vevhiset sangano rinobata iro richishanda nevanotengesa mumigwagwa vachitiwo vanga vari kukurudzira kuti hurumende ivhure mabhodha miganhu yenyika sezvo miganhu yenyika inobva kuZimbabwe kuenda kusouth africa nekumwewo dzimwe nyika yakavharwa pari zvino asi zvakare vana mazvikokota ezveutano vanoti aiwa danho rinenge rakatinakei nekuti takaona second wave ichibva nechekusouth africa uko kune imwe mhando yecovid-19 yanga isinganyatsozikanwa strain yacho pasi rose gibs
ye siyabona kuti selinqunda mehlo kona mazizi seliyatshona ilanga tshisa abantu mazanasesia ngemakaya kune kefu kumbe kume njani khonapo
ikefu ikhona from 10 pm ndikubona loko bekhona from 10 pm ikefu ikhona but abantu vane bayibreka so ngo 10 pm kule kefu kuyabotha sili people bagcwele central if there was time I would have gone there to show you the people who are locked up in
singathi ke abantu ababothwa banengangani
abantu ababotshwayo baningi kakhulu bafayindiswa ngange nafayindi ihambe ecourt baningi kakhulu abantu ababotshwayo after 10 p m badodwa kodwa abantu abaningi khanya banika amapholisa esibambiso inkohlakalo leyo ngiyesisidelaaapholiseni sebalutshwana amavili anazuya babegcwala kathesi balutshwana kodwa ungabuya lapha ngaba-past 10 abantu baloku begcwele etown
ye so nxa sukhangele khonapho okungani kuhlupha abantu kakhulu kuyi chizaona kubona kwakho
okuhlupha kakhulu abantu balamba awula kudla abantu abalamali imali kayikho awula kudla akula lutho olukhona abantu badubeka lake ngithile ukuthi akula social care ukuthi banike kulama donors siyenze abanika abantu ukudla lokunika impahla le mali abafaka kubo ecocash ukuthi bathole imadlana ama-200 bonds bona la yikuphila kwangikhona abantu kodwa abantu abaningi ikhaeizozikibabuna baphila ngabantu abakuphandle kwelizwe labe sengama-diaspora
singathi ke sibone lukhuluma lama-vendors khonapho tshisa bethengisa impahla etshiyeneyo singathi impahla engani iyathengwa kakhulu yiphi njalo umuntu nxa ehlezi khonaphana kuyabe bona ukuthi uzathola imali kumbe katholi imali siyabona kulo mama olokhu ehlezi khonapho and ungani katholi lutho sesingazi ukuthi ukuhamba njani ngoba utshisa sengani sephule khonapha qhubeka marvelous over to you
ehe apo tiri kunzwa ezra chisa chisibanda anga ari kutaura iye kuti kunzvimbo yaari pari zvino kubulawayoko kune kefu kubvira na10 o'clock kusvika mangwana kuseni saka ari kuti pane vamwe vanowanikwa vachizowanikwa vachityora mitemo yekefu ava vanozowanikwa vachisungwa nemapurisa vozoenda kukoti nezvimwe zvakadaro asi ndozvimwe zvatanga tiri kukurukura ipo pano titarisawo nhunha dziri kusangana nyanya neavo vari kutengesa mumigwagwa so ezra you were just talking about the curfew there. What actually happens if someone breaks the curfew?
If someone breaks the curfew, they take it in. And you are asked to pay a fine of 5,000 bond, which is equivalent to $50.
Uh-huh.
If you don't, then you are detained and you are taken to court.
Okay.
In court, then it is up to the magistrate to decide on your fate. Sometimes I heard that there are a few people have been remanded in custody because they failed to pay. So a lot of people tried to raise that money. At the moment, there's a lot of corruption among the officers. When people are being taken to police station, you see them running away after paying the police officers. Those $50 is a lot of money. So a lot of people pay. Some of them might ask, they say they give them $5 in their release, then they run home.
Mm-hmm. Thank you.
Yeah. So, Bolan Babantova, kwenza njani tshisa ngazana utshisa ke seqhumekile khonapha so silokhe sokusele nje imzuzwana ethize ukuthi siqeda uhlelo lwethu marvelous. So I'm a local strover, has nani, says if you are a person who are called. So I want to get Avantu, Easter, Manega Kulu, Arate, Pengani, Fisu to Away, Gwele Zimbabwe. What was your wealthy importer? If I so many people were complaining about that. So when Zamuza gets his good tip, Abe Pula in Teto, come into his condition, they gave you Benzwanba.
Abe Pula in Teto, Babo, also, about the police station. After the police station, Labing a fine, Lani, 5,000 for back and say 4 days, because within 48 hours they must be in court. And therefore, it depends. It depends on the security action. Abanye ba valela in the custody. Abanye shwes batara ba batara. Kula banya so excuse uzo batara. Kula banya 2 months to pay the fine. Bese ba keep it on hand.
So, nga wuti unga valelwa. Awukwenza ukuthi uvalelwe isikhathi esingana.
I miss that one.
Yeah, umuntu ovalelwayo uvalelwa isikhathi esinganani ngokuzwa kwakho?
Umuntu ovalayo e-police station umele ahlale not more than 48 hours. Engavalwa namhlanje kuthi day after tomorrow kumele ahanjise e-court maximum.
So owehluleke ukubhadala imali-ke e-court engahamba bamgweba isikhathi esinganani?
So kulo msindo yaxoxa so kule two penny cuffs.
Oh yes. Mbuza ukuthi-ke ongeniswe eMthethwandaba bamhlaba kanganani? Bamhlaba kanganani oya eMthethwandaba? Kuyewenza ukuthi ugwetshwa okwesikhathi esinganani?
Kunabanye amagwetha
qhubeka baba. So sibona ngazani-ke i-network yethu ngazani iyaqhumeka lapho u-Ezra Chester Sibanda angani ukhona. So siyabona ukuthi-ke usendaweni engani ayila network enhle kangako. So bona ngazani uzama ukuphenduka khona manje ukuthi nje akuchasise okunye nje okulutshwane. Sibe sesiqeda-ke uhlelo lwethu namhlanje lo-Ezra Chester Sibanda nguye kade ezibambile ikhona ngale-ke kobulawayo. Siyabona-ke marvelous, siyabona-ke kula bantu abagidayo sibili amazayoni isikhathi sabo phela ukuthi betshayisa izayoni bebhode. So azi ukuthi kutshona ukubhodabhoda konkeyana ukuthi kuyabe kubhodelwana. So I think it's a tradition, right?
Yes.
Messing around,
yes.
You know. Yeah, so, and I hope they don't get dizzy.
I think they have a lot of practice because I've seen this being the same dance in Chipinge.
Mm-hmm.
And I suspect, you know, they're the same religious group. But it's interesting because today, yesterday, actually Easter Sunday and today are mm-hmm. very important in the Christian faith. That's when most people do that dancing because it's when Jesus rose from the dead. So, yeah.
Yeah, so when we look at you know Easter here in USA, it seems to be different from what Zimbabwe has experienced, right?
Yeah.
Right. I think we've got Chisa now. Chisa, can you hear me? Chisa, we are Chisa. Yeah, kwa nzani ge uchisanda mwani u mwanzani ge utungolwa ke kaluma ni panelo. So guys, zezuguti ge inkinga ingani ingapi? Marvelous because you cannot hear us. Very well. But anyway, I think we've come to the end of the show.
Today
we had Ezra Chester Sibanda, who was actually giving us a lot of information on what is going on in Zimbabwe. We are happy that we managed to get him, and he told us a lot about, you know, what vendors do there. And those vendors, they were expressing what they know they are doing there, you know. So there's a lot that they are doing, and it seems some of them are really struggling.
Ehe, tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu nhasi tanga tiine musoro wedu wenhau Ezra Chester Sibanda ari kubulawayo parizvino anga achitiratidzawo zviri kusangana nyanya nevanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa panguva ino yeCovid-19 uye pazororo reEaster.
Hai ke omanje sesiphuma ke khonapa ke sesichaisa msebenzi. Standing office keeps to be in Washington DC saying goodnight Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying good night and happy Easter. And let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.
Bye-bye.